Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 6 Gunyana 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi rinoti rinoona varayiridzi vachiramwa mabasa panosvika zuva remihoro wemwedzi uno. Vajobsikala vanonzi havasi kunzwa zvakanaka mujeri mavari. Nhasi nyika yeBritain ichava nemutungamiri wehurumende kana kuti prime minister mutsva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti hapana zvakawanda zvakaitika muzvikoro nezuro zuva rekuzarurwa kwezvikoro nekuti varayiridzi vazhinji vakatadza kuwana mari dzekuenda kubasa. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takwafira Joe vanoti kunze kwevarayiridzi vakatadza kuenda kubasa, vana vechikoro vazhinji vakatadzawo kubhadhara mari dzinodiwa, vachiti izvi zvinoratidza kuti zvinhu zvakaomera vazhinji, vadzidzisi, vadzidzi nevabereki. Dr. Shaw vanoti kana pasina zvinenge zvaitwa nehurumende, vanoona varayiridzi vachiramwa mabasa panosvika zuva remihoro wemwedzi uno. Dr. Shaw vanoti pane hurukuro dzakadzama dziri kuitwa nemasangano anomirira varayiridzi nemamwe anomirira vashandi vehurumende.
Hongu zvikoro zvakavhurwa nezuro asi hapana zvakanyanyoitika nezuro nokuti varayiridzi vakawanda vamwe vanga vasati vaonawo mari dzokuti vange vachiripota kumabasa. Zvikoro zvakawanda zvekare zvaidawo kuti vana vanga vachiuya vakabhadhara mafees, saka vana vakawanda vakadzokera kumba vamwe vanga vasati vasvika kuzvikoro. Saka tingoona kuti zvinhu zvakaomera mubereki, zvakaomera murayiridzi, nokuti ari kutsva dumbu kumachamusana, mari yokuenda kubasa haana, mari yokubhadhara mwana wake school fees haana, because mazvikoro zvese zviri kuda kuti vana vange vauya vave vanobhadhara fees kuti vozotanga kudzidza, sezvo kotero iri riri kotero rakakosha zvikuru kwazvo pakuda kugadzirira vana kumazamanation. Asi hationi zvinhu zvichinge zvinozobudirira mune zvakanaka.
Zvinotadza kubuda zvakanaka sei, Dr. Joe? Varayiridzi vakaenda kuzvikoro nezuro vanoti
vari kutaura kuti sezvo vasina mari vava pane inonzi pachirungu goslow kusvikira panozvisvika papaydey. Saka varayiridzi chisungo chinenge chiri kubuda ndichocho chokuti vari kupa hurumende kuti inge ichigadzirisa maringe nemari dzavanotambira kusvika papaydey. Apawo vachiti vanenge vasingakwanisi kunge vachienda mazuva ese, mari yavanenge vangowanawo vakakwanisa kuenda 2 days, vakakwanisa kuenda 3 days, zvinenge zvarurama nokuti mari dzavo dzavari kutambira dzavakatambira mwedzi wakapfuura uyu dzakapera kare kare. Vazhinji vavo vari kutoita zvokukwereta kuti vaende kuzvikoro. Saka panoratidza kuti kana pasina zvinenge zvaita nehurumende, tinoona varayiridzi vachikanda mapadza pasi panosvika paydey yomwedzi uno.
Pane zvamakaronga kuita here kana hurumende ikasaterera kana kunzwa zvichemo zvenyu zvamuri kutaura izvi?
Pane nhaurirano dziri kuita namateacher unions pamwe chete namaworkers ehurumende yese, pari kuda kuita kumuonera pamwe chuma chemuzvikuru nokuti rume rumwe harikombi churu, matendera kurira hova maviri mukadzi umwe chituka ndarayira. Saka zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kana pasina chine chaitwa nehurumende kusvika pa payday tinoona kuramwa kwamabasa kwavarairidzi kana kutoita mubatanidzwa wevashandi vese hurumende nokuti pane mameeting ari kuitika maringe nokuti mari dzigadziriswe kana dzatadzwa kugadzirisa vanhu vobatana pamwe chete kuratidzira asi vanhu vari kutaurawo kuti mutambi Rugwinyawo zvinoda kuti maticha ese aratidze kuti akagwinya kuti anoda mari kwete kuti anoda kuti hatina mari dzokuti tiende kumabasa wotiudza zvokuti tiite tachiti takuramwa mabasa wozoona vamwe vanhu vachienda saka chiripo nechokungoti vashandi vataura kuti havangarambi vachichema they must organize and fight ndo zvingapa kuti mari dzibude kubva kuna employer unova iye hurumende
avo vange vari mutungamiri weprogressive teachers union of zimbabwe dr takavafira zhou vari parunhare kumasvingo nestudio 7 magweta emumiriri wezengeza west vajob sikala vecitizens coalition for change ari kumhanya-mhanya kuona kuti vasikala vaonekwa nachiremba wavo zvichitevera mashoko avakatambira nezuro kuti vasikala vari kurutsa uye vainge vasinganzwe zvakanaka vasikala vari kujeri rechikurubhi muHarare Godwin Mangulia anotipa nyaya inotevera
Zimbabwe Prisons and Correctional Service vakaudza mhuri yavasikala kuti vainge vasiri kunzwa zvakanaka kujeri rechikurubhi uye vaifanira kuuya nachiremba wavo kuti azovaongorora asi rimwe remagweta avo vafred masarirabvu vaudza studio 7 kuti vasikala vange vasati vaonekwana nachiremba wavo pataenda pamhepo sezvo vange vaenda kudare pane imwe nyaya yavari kupomerwa
pana anachiremba vataurwa navo vari kufambira vange vachienda vachinovaona vari kuti vanoanare nevanhu vekuprizon asi zvane zuro vaimborafa nemanesi zvechikurubhutoko but pane urongwa hwaitwa kuti pave neyananachiremba vanoenda ukoko hatitatambirwa kuti vanachiremba vazokwanisa kuvaona here
rimwewo remagweta avo vadark coltart vatsinhura izvi vachiti vashaya vasikala kuchikurubhi apo vaenda vachida kuona kuti vaonekwa nachiremba here pakarwara vasikala vari mujeri nguva pfupi yapfuura chiremba wavo akarambidzwa kuvaona achinzi aifanira kutanga apiwa mvumo nedare redzimhosva vamasarirevhu vaudza studio 7 kuti chiremba wavasikala anotarisirwa kuvaona kuchikurubhi nhasi kana mangwana vakamirira kuenda kudare kana akarambidzwa kuvaona
vanachiremba vanotanga vaenda kana vachinge vazorambidzwa ndopanozoitwa application asi vachatanga vaenda asi kana vakarambidzwa legal team iri ready to take application any time saka togadzirira mapepa indizonechekuti vanenge vacharamba vachavarambidza zvavaonekwe nachiremba
mutauriri webato reCCC muzvare fadzai mahere vaudza studio 7 kuti havatarisiri kuti vezimbabwe prisons and correctional services vacharambidza chiremba kuona vasikala sezvo vari ivo vakakoka mhuri yavo kuti uye nachiremba wavo
tanga tichizotarisira kuti vekujeri vavo vazotiesa kuti vasikala vaone chiremba wavo saka zvese zviri kuitwa pamwe chete tiri kutaura nevekujeri uye kumhanya-mhanya kumatare kuitira kuti paitike court order ti court order sezvamunoziva inogona kutora nguva itiri kuti aiwa ngavakwanise kuonekwa vasati vaita serious
hatina kukwanisa kunzwa divi rezimbabwe prisons and correctional services sezvo mutauri wavo superintendent mayor Kanyezi vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo muzvare mahere navamasarirevhu vaudza studio 7 kuti vasikala vari kurwara nemudumbu nekushaya simba uye vari kutadza kufamba zvakanaka vasikala vasvitsa mazuva makumi masere nematatu vari muchirongo zvichitevera kusungwa kwavo nevamwe gumi nevashanu vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kunyatsime muna chivabvu vari kuramba mhosva iyi zvichakadai dare rati vasikala vachatanga kutongwa musi wa14 mwedzi uno pane imwe nyaya yavari kupomerwa yekukurudzira veruzhinji kuita mhirizhonga muna 2019 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha
Zimbabwe ine chikwata chevechidiki chakapinda musangano wemazuva mashanu weWorld Economic Forum weGlobal Shapers Annual Summit uri kuitirwa kuGeneva kuSwitzerland. Chirongwa ichi chinoitwa gore negore asi change chambomiswa makore maviri apfuura nekuda kwedenda reCOVID-19. Musangano uyu unounganidza vechidiki vanobva pasi pese vachipinda munharaurirano nezvidzidzo zvekuvandudza maonero avo pamusoro penyaya dzezvematongerwo enyika zvehupfumi nemagariro akanaka. Mumwe wevari muchirongwa ichi kuGeneva ndimuzvina bhizimisi wechidiki anonyora nekutsikisa mabhuku uye vari mukuru wekambani yeGumiguru muHarare vasimbarashe nyama dzavo. Ngatinzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Global Shapers Annual Summit musangano unoitwa gore rega rega uchipindwa nevatungamiriri veGlobal Shapers Community. Global Shapers Community iboka revechidiki rakatekeshera pasi rese.
Mukoma, simba mungati tsanangurire here vamwe vangade kunzwawo kuti chinangwa cheGlobal Shapers Community ndechei?
Chinangwa cheGlobal Shapers Community ndechekuti vechidiki tibatane kushandisa ruzivo rwedu neunyanzvi hwedu kuunza pundutso mumaguta atinogara.
Saka iyo Global Shapers Summit yamapinda iyi inobatana papi neWorld Economic Forum?
Global Shapers Annual Summit neWorld Economic Forum zvinochidzana pakuti World Economic Forum ndiyo yakavamba boka reGlobal Shapers Community, uyezve musangano iwoyo watiri weGlobal Shapers Annual Summit unorongwa neWorld Economic Forum uchiitirwa zvekare pamuzinda weWorld Economic Forum muno muGeneva, Switzerland. Mukumwe kutaura tingangoti Global Shapers Community ibazi reWorld Economic Forum.
Zvirongwa zvamuri kuitawo imi seGlobal Shapers Community kuZimbabwe ndezvipi?
Zvirongwa zvatiri kuita seGlobal Shapers Community kuZimbabwe zvinosanganisira matown hall meeting atiri kuita, zvinosanganisira kudzidzisa kwatiri kuita munzvimbo dzakasiyana-siyana nyaya dzefinancial literacy, zvirongwa zvekukurudzira runyararo uyezve nezvimwewo zvakasiyana-siyana. Saka tiri kuita zvirongwa zvakawanda seGlobal Shapers Community muZimbabwe.
Tiudzeiwo zvimwe zvirongwa zvamapindawo mumisangano yemazuva amuri kuSwitzerland.
Zvikamu zvemusangano wanhasi zvaitirwa kumuzinda weUnited Nations muno muGeneva, Switzerland. Mukuru mukuru anova ndiye zvakare sachigaro weWorld Economic Forum muzvinafundo Klaus Schwab vataura mashoko pamusoro peutungamiri hwakanaka.
Ko, zvamuri kutarisirawo kubva nazvo kumusangano uyu ndezvipi sembuva kudzokera kumusha?
Chatiri kutarisira kubva pano nazvo kuno kusezvarwa zveZimbabwe pamusangano uno weGlobal Shapers Annual Summit, chekutanga mukana watawana wekudzidza. Kudzidza kwakakosha nekuti dzidzo ndiyo nhaka yeupenyu. Tiri kutarisira zvekare kuti tivake hukama nevamwe vechidiki variko kunoko, uyezve kuti titi ruzivo rwatinenge tawana kunoko togozonorishandisa kana tadzokera kuZimbabwe kuunza pundutso mumaguta atinogara. Uyezvewo pane mukana wekuti tironge zvirongwa zvakasiyana-siyana zvinenge zvichidzana nevamwewo vekune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana.
Mukuru wekambani yeGumiguru kuHarare vasimbarashe nyama dzavo vachitaura parunhare kuGeneva naEvans Zininga weStudio 7. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vatumira makorokoto kuna vaWilliam Ruto vekuKenya mushure mekunge dare guru reKenya rakatonga nezuro kuti vaRuto ndivo vakakunda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Mumashoko avo kuna vaRuto, vaBlinken vati America inotarisira kushanda nehurumende itsva yeKenya nekusimbaradza ukama pakati penyika mbiri idzi. Tabata nyanzvi mune zvematongero nekudzidzana kwenyika, amai Laina Ndlela kuti tinzwe zvizhinji.
Dare guru renyika yeKenya ratura iwo mashoko anoratidza kuti vaWilliam Ruto vakakunda musarudzo idzi nekuti humbowo hwakapiwa nemagweta aimirira vaRaila Odinga hwanga huri humbowo hwanga husina udzanhu. Naizvozvo tichaona muvhiki rinotevera vaWilliam Ruto vachaenderera kugadzwa kuve mutungamiri wenyika yeKenya.
Munyika makamira sei? Vanhu vakatambira zvakabudiswa nedare nenzira ipi?
Takatarisawo zvepamutongo uyu tawanawo nyika yeKenya ine runyararo. Zvisinei hazvo, divi ravaRaila Odinga ranga richine kunyunyuta, asi kunyunyuta uku hakuna kunge kuri kunyunyuta kwaita kuti pasave nerunyararo munyika yeKenya. Naizvozvo zvinhu zvatisharamba tichitarisira kuti runyararo rurimo ruenderere mberi, vanhu vagare mukubatana, vanhu vagare murudo nemunyararo.
Ko paukama hwenyika yeKenya neZimbabwe chii chatingatarisira?
Takatarisira kuti hukama hwenyika yeKenya neZimbabwe hurambe huchisimbaradzwa. Tichitarisa muvhiki rapfuura takaona mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmerson Mnangagwa vachikorokotedza kukunda kwaakaita vaWilliam Ruto. Naizvozvo tikutarisira kuti hukama huripo huenderere huchisimbaradzwa, nokuti kana takatarisawo kumashure, nyika yeKenya neZimbabwe inyika dzine nhoroondo inobvira kumasure kubva kuhondo dzechimurenga dzekurwira rusununguko. Naizvozvo tiri kutarisira kuti kudyidzana kwanga kuripo kusimbaradzwe zvichienda mberi, nekuti tinoonawo zvekare kuti nyika yeKenya inyika ine zvizvarwa zvakati kuti zviri kutogara munyika yeKenya, uyezve zvizvarwa zvemunyika yeZimbabwe zvirimo munyika yeKenya zvigere zvakanaka, zvigere nerusununguko, tisingakanganiwo zvekare zvizvarwa zvemunyika yeZimbabwe, the Shona community, vakatopiwawo kodzero yokunzi vave zvizvarwa zvemuKenya. Naizvozvo tinoda kuramba tichitarisira kuti hukama hwenyika mbiri idzi huenderere mberi husimbaradzwe.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo nekudzidzana kwenyika, amai Laina Ndlela vari parunhare kuNairobi, Kenya, neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Chronicle rinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasvika kuKigali, Rwanda nezuro kumusangano weAfrica Green Revolution Forum 2022. Musangano uyu uri kutsvaka nzira dzekurima nekukohwa zvekudya muAfrica. MuNewZimbabwe.com hurumende inozivisa kuti kusvika pari zvino vanhu mazana manomwe vakafa nechirwere chegwirikwiti muZimbabwe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nyaya yemakanzuru, nyaya yemakanzuru tatotambura nayo. Mr. Councillor, zvakaoma zvavanoita. Zvinhu zvavo everyday zvinochinja, zvinhu zvavo everyday zvinochinja. Ndopatoichitaura chiti isusu muno muZimbabwe zvimwe hazvina kudzikama. Vakomana vanhu vari kubirwa mari, vanhu vari kubirwa mari, unowana uchinzi izvoni zvawakasara une chikwereti chedu che1000 RTGS kukanzuru. Mangwana zvikangochinja anenge akunzi yava $1,000. Makazviona kupi zvinhu izvozvo? Vakomana ka, zviri kuitwa nekanzuru nehurumende. Vakomana inhau chete kungoti maZimbabwenzi anovhira mukati. Sevanhu vovagara zvavo vasina usimbi vanongozvishandira. Tatsiva uchiona zvichiita sokuti muZimbabwe zvinhu zvakatidzikame. Inhau yongoti muZimbabwe anofukura fukura, anenge aingofukura fukura chete, asi zvinhu zvakaoma.
Vakomana, vakomana, ndinorwadziwa, vakomana, nenyika yedu yeZimbabwe. inogara tiri kufishikana wakomana kuti hondo yacho yakarwirwa iyi yakarwirwa kuitwa kuti tiite sei. Takarumbirira varungu kudzingira varungu mazuva aya kuti titore varungu vanhu vari muZimbabwe kumaminisa atore minda iyoyi. Hazvina kubhenefita povho, mapovho iri kutambudzika. Takabatsiridza kuti tibatsire vana munangagwa netimu rake rese kuti iwo agare waiye mutepfetedze. Vanobhadharirwa school fees mahara, vanopuwa madhiziri mahara, vane maarawenzes ese asi munhu uri kushanda. Isusu tinokutambura. Vakomana tinorwadziwa vakomana nenyika yedu iyi vakomana kuti vakomana nyika iyi yaora vakomana. Chisikana chaora vakomana musaiti zvekuti muchachisasika mabvisai pachigaro vakomana uyai tibvise vanhu avo. Tinomanikidzwa vakomana kuti iti zvetsika yadiba vakomana musamanikidze masiba vakomana masi haichadiba. Iwo vanozviona kana munhu usingachadiba uchadiba. Kana vanhu vazovarambana vatorambana hapana zvichichazokadzidzokera naye futi ba. Zimbabwe ngaive Zimbabwe jekerere. Ine utongi hwejekerere, ine maerekishini anonga ari jekerere. Free and fair election kungoti kana dai kuti une chitupa muna 1980 wakazouya nechitupa wovhota. Kungoenda nechitupa chako badzi wongoonekwa kuti nechitupa chako wotovhota. Nyaya yekuzomboita zvese zvimutemo zvese zvavanoita zvese zvimutemo zvavanoda kuwanza wanza zviya izvi inzira dzekuda kuvhara vhara zvino. Vakomana matarwadziwa wafira kunze kwenyika hatizirwi wangani. Nekuda kwehurumende yedu iri kutonga pari zvino nhasi yekuti ndiwe une zvese zviri kuitika izvi. Tarisai ona Jobuskara kuti waramba wakangoomera mumajei. Tatodiidi ino vakomana tipei uzano dai Mwari atibatsira vakomana kuti tikwanise kuti tiponeswe mune nyaya dzakadai dzakatishatira kudai.
Pamusoro pamusoro yana mukoma hwande nevamwe vese kustudio 7. Inini ndoda kungotiondi ndipo shoko kuna vamunangagwa. Nanga ari mukuru shoko unofanira kurinzwa. Imagine baba amunangagwa mahwina maelections ari kuteera. Munosarani muZimbabwe, munosarani. Wabika sadza, vana vese dzvamu dzvamu vaenda. Masarani uyo waurowirira naye. Vakutiza vana vatiza. Munosarani, munosarani muZimbabwe. Baba, nuidza yapwa. Nuidza yapwa kusukutuka nuidza yapwa. Apwa dzanhuwa. Gadzirisai zvira kugadziriswa. Kana takumbira gadzirisai zvira kugadziriswa taneta tanzwa please taneta.
Tinoda kushandura pana vamugwadi vataurawo zvakanaka chose. Asi uko kusingaitwe inoizva nokuziva vamugwadi kuti ndekuti kuno unyowa netripsi. Vanoziziva saka vanhu variko havaiti inoizvi nokuti vakawanda vachona ndeve tripsi. Tarirai kazhinji kuri kuhwina tripusi hakuitwi inoizi. But kunohwina zano kunoita kazhinji inoizi. Tiketera zvakada kuna nagoko wekupiko handiti vanenge vasingadi kuti vachamisa vatauro respeach. Vatendeuse vanhu kuuya zvakananga vatotuma vanhu kuti vhatirai vachamisa vasauya rovai vanhu. Nokuti isu tingazishava mavhoti ndo nzvimbo dzatakatarira dzine mavhoti akawanda. Asi izvi zvisina kunaka. Munhu wose anofanira kuvhotera waanoda. Neva vakavhotera wezano vari right kushandidzana newe tiri kusindo sadzi zvavakada. Nevakavhotirawo tiri kusindo sadzi zvavakada 2023 tosarudza zvinopa upenyu. Ndongotendawo hangu kuti vamugwadi vataurawo zvakanaka. Asi mutarisise kazhinji kuti nzvimbo dzinozikanwa nezano kuti idzo ndo dzinova vanonyanya kuhwina zvine musindo havadi kuti vachamisa vaende iko. Havatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochipotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nasi Britain ichava nemukuru wehurumende mutsva mushure mekukunda kwaamai Elizabeth Truss musarudzo dzemubato ravo reConservative Party. Amai Truss vakanga vachikwikudzana navaRishi Sunak. Nasi Amai Trust vacha shanyira mambokazi Elizabeth uko vacha udzwa zviri pamutemo kuti vaumbe hurumende yavo ye Britain. Nyanzvi mune zvematongero enyika vari kweta muBritain, Dr. Simba Mavasa vanoti sarudzo iyi yakaitwa nebato reConservative Party chete kwete nevanhu vose vemuBritain. Ngatinzwei vachirondedzera.
Mary Elizabeth Truss anozikanwa nevazhinji kuti Liz Truss ndiye akunda isarudzo yengeri kungoitika kuvatsigiri vebato reConservative. Haisi sarudzo yaitwa nenyika yese yeBritain. Sarudzo chete yangoitwa neyeConservative. Mamiriro emutemo wenyika ino ndeyekuti kana mutungamiri webato rinenge rine vanhu vazhinji muimba yeparamende kana kuti vane members of parliament akawanda, the majority party, ndiyo mutungamiri webato iroro ndiye anozoita mutungamiri wehurumende. Saka kutsiva vaBoris Johnson, Mary Elizabeth Truss ndiye azokwanisa kuti atungamirire.
Saka Dr. Mavasa, aikwikwidzana amai Elizabeth Truss ndiani uye ndiani wanga achitarisirwa kukunda?
Zvanga zvakatarisirwa kuti Mary Elizabeth Truss anga achikwanisa kukunda nekuti waanga ari kukwidzana naye anga ari chizvarwa chenyika yeIndia asi anga ava muBritish nekuda kweinonzi ya naturalization. Zvinoreta zvikuru kuti munhu aberekerwa kune imwe nyika mukati menyika yeEngland agova mutungamiriri wenyika kana wehurumende mubato reConservative. Zvanga zvakatiomesa, zvanga ritarigaro ziva kuti umhandara hwamai hauonekwe. Saka zvanga zvisingaite kuti mumwe munhu asina kuzvanywa muno, asiri werudzi rwemuno, agova prime minister. Kunyange mutemo usingataure usingarambidze izvozvo, asi zvichakagara zvakapfimbikwa muhana dzevazhinji. Saka isarudzo yatingangoti interparties elections hainei nenyika yese, haasi mageneral elections. Mutungamiriri wehurumende haasarudzwe neruzhinji, anosarudzwa nebato rake chete. Ya sarudzo iyi yanga yakanyanya kubatana zvikuru zvekuti kuti munhu uzive kuti anga achahwina ndiani, zvanga zvakaoma. Vanga vakatsomana mugodzi.
Chii chiri kuvimbiswa kuvanhu naamai Elizabeth Truss?
Muzvari Truss vakazvarwa 1975 sokera kwatamboita vakumbira vataura kuti vachawedzera kana vachadzikisa mutengo wemagetsi, vachabvisa kunetseka kwemagetsi negasi munyika ino. Vari kutiwo sezvo chando chakakuuya vanhu veBritain havazofa vakafa nechando nekuti gasi richaramba richiwanikwa. Tinoziva kuti gasi ranga riri kunetsa nekuda kwehondo pakati peRussia neUkraine. Asi toziva zvakare kuti mutungamiriri kana aiona nezvemabhizinesi kana vatingati business secretary vakwasi kwaTeng vari kutarisira kuti ndo vachaitira chancellor muno munyika yeBritain. Uyezve anga ari secretary wezvedzidzo James Cleverly ari kutarisirwa kunzi ndakaitwa mutungamiriri kana kuti gurukota rinoona nezvekunze kwenyika.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Simba Mavasa vari parunhare kuBritain neStudio 7. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Muumiriri weAmerica kuRussia vaJohn Sullivan vazivisa kuti vave kuenda pamujandigere. VaSullivan vanosiya basa panguva iyo America neRussia dzisingawirirani pamusoro pehondo iri muUkraine. Hurumende yeAmerica yazivisa kuti muzvare Elizabeth Rood vachatora chigaro chemumiriri weAmerica kusvika hurumende yadoma mumwe mumiriri. Ndiri muWashington DC, ndiri Tanonoka Wande ndichiti mosera zvakanaka.